manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 16, 2021 Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCovid-19. Ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCovid-19, vamwe 53 vachiwanikwa vaine chirwere ichi.
Zvino takabva tisina kudya, muno tisina kudya, ndotaura kuti bhajeti yedavara, nemari tanyimwa, hakuna chatinake. Hapana kana chiripo, nokuti tatiito tsvakabatirwa rwere tibatire nemari, hatina kana chipendi kana kuti.
Vanhu vanodarika 50 vanga vari muupoteri muBotswana. Vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya neCovid-19, vamwe 53 kana kuti 53 vachiwanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane gumi nemumwe kana kuti 2711 vakavhenekwa nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vafa hwakasvika pachiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 1550. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere hwakasvikawo pazviuru 39 zvine mazana mana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 37,422. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru 21 nemazana matatu kana kuti 21,300 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 nezuro. Aka ndeke kutanga kuwana uwandu hwavanhu vakadai uchibayiwa nhomba zuva rimwe chete kubva paparurwa chirongwa ichi. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wasvika pazviuru 252 zvine mazana manomwe nemakumi matatu nevaviri kana kuti 252,932. Vanhu zviuru zviviri nemazana mana ane makumi mashanu nevatatu kana kuti 2,453 vakabayiwawo nhomba yavo yepiri. Izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru 32 nemazana mapfumbamwe ane 40 nevapfumbamwe kana kuti 32,949. Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti nyaya yedzidziso pamusoro peCovid-19 inofanirwa kuramba ichienderera mberi kuitira kuti paderedzwe uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingade kuti nyaya yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi. Vanhu ngavarambe vachipiwa dzidziso maringe nezvinonge zvichitarisirwa kuti vange vachiita kuitira kuti tirambe tichideredza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19. Uye tirambe zvekare tichideredza uwandu hwevanhu avo vari kurasikirwa nekuda kwedenda reCovid-19. Saka nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi. Nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichitekeshera isvike kune munhu wese wese zvake.
Kune vamwe varusiki vari kuti kubva zvanyevenutswa mutemo welockdown vakawanda havachatoteveri nyaya dzekuzvidzivirira idzodzi. Munoti
kune dambudziko guru rekuteedzerwa kwemaguidelines aya eWHO tirikuona kuti veruzhinji iye zvine zvichero nepapi nepapi pauri kufamba vanhu vazhinji vavarairwa vamwe kana mamaski acho havachanyatsombopfeka mwanenge ari muhuro toenda kumabhazi kuti tikona kuti dzimwe nguva nekuda kwekuti zupo riri kukurirwa sezvo vemakombi vasina mapemitsi ekuti vange vari pabasa mabhazi emazupo iwavo tikona kuti ari kutsindira vanhu mabhazi imomo hamubotedzerwa maguidelines ewho aya michato yava kuitika zuva nezuva ukaenda mumadzinhamo imomo vanhu vanenge vachitodarika nhamba yevanhu 50 yakatarwa iya ndovatinoti masuper spreaders iwavo tiri kuona kuti paita dambudziko
totarisawo nyaya yekubayiwa nhomba varusike tinoona kuti nezuro kekutanga kubva chirongwa chaparurwa vanhu vanodarika zviuru 21 kana kuti over 21,000 vakabayiwa nhomba yekutanga zvii zvamungataura pamusoro pazvo
ndingati zvinofadza zvikuru kuona vanhu neuwandu hwavo vachizvipira kuenda kunobayiwa nhomba yecovid-19 izvo zvinotiratidza kuti veruzhinji vave kugamuchira nhau yekubayiwa nhomba iyi asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti nyangwe munhu uchinzi wabayiwa nhomba hazvichareva kuti hauchatevedzera maguidelines tichida kukurudzirawo zvekare ivo vacho vari kubayiwavo ngavachiitawo kaivawo vashambadzi veshokowo zvekare kuitira kuti tirambe tichiwedzera nhamba yevanhu vari kuramba vachiuya kuzobayiwa nekuda kwekuti tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika 10 million saka kuti tikwanise kubata nhamba iyoyo yekubaya vanhu 10 million tinofanira tichichero mumwe nemumwe aakunzwisisa kukosha kwenhomba iyi yecovid-19 angava messenger anokwanisa kufamba achinokurudzirawo vamwe kuti handei tinobayiwa nekuda kwekuti tikasabayiwa neuwandu hwedu kudzivirirwa kwedu tese kunozoramba kwakaderera
vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7 vanhu 53 kusanganisira vana vadiki 20 avo vanga vari muupoteri muBotswana vasara pamhene mushure mekukandwa nezuro manheru nehurumende yeBotswana pamuganhu weZimbabwe neBotswana paPlumtree. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera kuitwa musengabere kwakaitwa vaimbova muupoteri ava pamuzinda weDuku Refugee Camp nevebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana. Vachitaura neStudio 7 mumwe wavo vakaitwa musengabere nezuro manheru pamwe nevamwe vavo vaimbova muupoteri ava vabozisi munyoro vanoti vakasimuka kuBotswana nenzara ndokurara nayo pabhodha rePlumtree vasina kana chekufuga.
Botswana takabva tisina kudya muno tisina kudya notaura kuti bhajeti davara nemari tanyimwa hakuna chatinake hapana kana chiripo nokuti tsvakazotibatoeritibatirenemaazvina kana chisendi kana chii.
Mumwe wevaimbo wemuupoteri ava baNqobizita Ndlovu vaudza Studio 7 parunare kuti masoja nemapurisa enyika iyi aya akanga akapakatira zvombo zvehondo akafumira kuburitsa vanhu mudzimba dzavo ndokuvamanikidza kupinda mumarori.
Munhu mumwe chete aiteverwa nemapurisa mana apa takamutswa mambakwedza chaiwo kuti tidzoserwe kumusha nechisimba. Mapurisa aya aibatsirwa nemasoja anga akapakatira.
Mumwe wevanhu ava muzvare Primrose Ndaba vanoti ruzhinji rwavo ruri kuchema zvikuru sezvo vasina pekutangira mushure mekugara pamuzinda weDuku Refugee Camp kwemakore 12 vasingashandi.
Tiri kukumbira rubatsiro nekuti tanga tisingashandi kwemakore 12. Hatizivi kuti tichatangira papi apa hatina mari yekuti tikwanise kubva papo.
Muzvare Ndaba vaenderera mberi vachiti sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu rakaramba kuvapa kana chii zvacho nokuda kwekuti vanga vasina kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha sevamwe vakadzoserwa mushure mekunge vanyoresa. Vanoti havazivi kuti sei hurumende yeBotswana nesangano reUNHCR risinganzwiritsitsi vana vakabviswa muzvikoro zvavakanga vachidzidza muBotswana nokuti zvichavaomera kuti vaendese vana ava kuchikoro.
Vana vakafanira kuenda kuchikoro asi hurumende yeBotswana neUNHCR vatinyima mari yekuti tione kuti tingatangira papi.
Studio 7 anakukwanisa kunzwa diure UNHCR panyaya iyi Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwebotswana vakakiso musi vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nenyaya yekuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvanga zviri muupoteri zvakaitwa musengabere.
Nyaya iyi ndeyesangano reUNHCR kwete mapurisa nemasoja ari pasi pebazi rangu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezimbabwe panyaya iyi sezvo mbiri wezimbabwe mubotswana vabatira ishe mukono weshuro vati hapana chavari kuziva. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana vanoti maitiro ehurumende ebotswana anokatyamadza, vachiti dai vanhu ava vapiwa ugaro hwebotswana pane kukandwa mukanwa mamupere.
Convention yema human rights nema asylum seekers and so it's being defiled left, right and center. Hapana munhu aropewa maraiti ake. Vanhu vaya vafa vanogara muzimbabwe iye zvino vakauya mangwana vanenge vachipinzwa mujeri.
Vanhu vakawanda vanga vari padhukwi refugee camp vanoti vatsigirwe bato guru rinopikisa remdc avo vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 apo nyika yakanga yakatarisana nedzokoro resarudzo yemutungamiri wenyika. Mazana nemazana evanopikisa vakakuwadzwa, vamwe vakaurayiwa, misha yavo nezvipfuyo zvikaparadzwa mumhirizhonga iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Mutoro wedu Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raparurwa nesangano iri nhasi iro riri kudaidzwa kuti We Are Like Stray Animals rinoti pane zviuru nezviuru zvevanhu munyika zvisiri kukwanisa kuwana fundo, mabasa pamwe nekurapwa sezvo vanhu ava vasina mapepa ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Gwaro iri rinoti vazhinji vakatarisana nedambudziko iri vanhu vane dzinde kunyika dzakaita seZambia, Malawi neMozambique avo vakauya muZimbabwe vachizotsvaga mabasa. Gwaro iri rinotiwo vamwe vanhu vakatarisana nedambudziko rekushaya mapepa aya vanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yegukura hundi. Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri, mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vamuleya Mwananyanda vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya idzi kuitira kuti vanhu ava vakwanise kuenda kuzvikoro, kurapwa pamwe nekutsvaga mabasa vaine magwaro ose anodikanwa. Imwe nhengo yeAmnesty International vaLloyd Kuvea avo vakatungamira tsvagiridzo iyi vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kunanganisa mutemo weCitizenship Act nebumbiro idzva remutemo yenyika kuitira kuti vanhu vakabva kune dzimwe nyika vakwanisewo kuwana zvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Dai vagadzirisa kuti Citizenship Act ifanane neconstitution, because muconstitution imomo iri kubvumidza kuti munhu anogona kunge aine citizenship yekuMozambique nekuZimbabwe. Tinodyidzana ka pachezviduko zvakashata here? Ndo chimwe chishuwo chedu.
Vakuvheya vakurudzira hurumende kuti ipewo magwaro aya pasina mibvunzo kuvagari vekumatunhu eMidlands neMatabeleland vasina magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuburikidza nekufirwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi.
Dai hurumende yedu yakwanisa kutibatsira kuti vanhu vari kumatabeleland vakarasikirwa nehama dzavo panguva yegukura hundi vakazotadza kutora mabhesiti kusine zvitupa, hurumende ngaingoti munhu wese anga ari victim anditika chizvarwa che akazvarwa nemunhu akarasirwa neupenyu hwake muna 1980s uku pagukura hundi, vanhu ivavo ngavangopiwa mabirth certificate nemaid vasina kubvunza kuti baba vako varipi, amai vako varipi. Ivo vari vanhu vakaita se vakatsakatika panyaya dzegukura hundi.
Vakuvheya vakurudzira hurumende kuti ishandise chirongwa chekuverengwa kuri kuitwa vanhu munyika chesensus kuti pazivikanwe kuti uwandu hwevanhu vasina magwaro hwakakura zvakadii. Kunyange hazvo sangano reUnited Nations High Commission for Refugees richiti vanhu vasina magwaro muZimbabwe vanodarika zviuru mazana matatu 300,000, mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo zvakakosha kuti munhu wese awane magwaro kubva paanongozvarwa kuitira kuti agokwanisa kuwana kodzero dzose dzinopiwa zvarwa zveZimbabwe zvinosanganisirawo kuvhota.
Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadzirwe nechimbi chimbi, especially izvi zvinoita tatarisana nezvinhu zvakakosha, nyaya yesensus, nyaya yedelimitation, nyaya yevoter registration, nenyaya sarudzo. So tinoda kuti vanhu vange vane zvinhu zvakakwana zvakadaro zvinge zviripo nechimbi chimbi.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo pamwe nemushandi mukuru anoona nezvoburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi kutizive pamiro bato ravo nezvenyaya iyi. Asi imwe nhengo yezanu PF vaGilbert Muponda vakurudzira bazi rinoona nezvekutoreswa kwezvitupa nemagwaro ekuzvarwa kuti riende munzvimbo dzinogara veruzhinji richinonyoresa vanhu vasina magwaro kuti vave nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Panoda kuitwa outreach program yekuve nemamobile stations ekuti panenge pachifambirwa mumacommunities motikari dzinenge dzine equipment yakakwana yekuti munhu akwanise kunge achitora birth certificate nechitupa ipapo. Technology yemazuva ano zvaukwanise kuitika kuti mapicture anotorwa ipapo, document rotobuda ipapo, zvopuresiwa ipapo. Izvakakosha kuti mumwe nemumwe wemuZimbabwe ange aine chitupa nebirth certificate uyezve nepassport. Zvinhu zvakakosha kuti unge munhu ainazvo nekuti ndiko kutizive kuti panoitwa census paya tizive kuti macommunities akamira sei nekuzozadzirisawo masocial amenities nemacommunity services.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwe kuti matanho api avari kutora panyaya iyi sezvo vati vakabatikana patavafonera. Asi vamwe vanoshanda mahofisa registrar general vatataura navo vati bazi ravo rine urongwa hwekuenda kunzvimbo dzakawanda munyika richinotoresa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa, asi vanotiwo havasati vave negwara rakati twasu panyaya yevanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yeguku raHundi pamwe neavo vakauya muZimbabwe vachibva kune dzimwe nyika sezvo mutemo weCitizenship Act usati wananganiswa nebumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti rambomisa kubatsira nechikafu muguta remuNigeria reDamasak zvichitevera kurwiswa nezvikwata zvevanhu zvine zvombo kwakaitwa vashandi vari kubatsira vanhu muguta iri. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru 60 nezvishanu vatiza muguta iri nepamusana pemhirizhonga iri kuitika muDamasak, guta riri pamugano neNiger. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutariswa kutaura pamusoro penzira dzekukwikwidza zvine mutsindo zvichitevera zviri kuitwa neChina muhurukuro dzavari kuita nhasi nemutungamiri weJapan vaYoshihide Suga. Kubva zvavatora chigaro chekutungamira nyika munandira, vaBiden vakanangana nekugadzirisa chimiro cheAmerica muzvinhu zvakawanda pamwe nekuumba ukama nemadzisaviro eAmerica izvo zvaishorwa kana kusaitwa munguva yavaDonald Trump vari mutungamiri weAmerica. Magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru kuvharirwa mujeri kwenguva ndefu kwemadzimai echidiki maviri eMDC Alliance achiti mukana wekutongwa kwemunhu achibva kumba kwake unofanirwa kupiwa kumunhu wese sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwirawo kodzero dzemadzimai anoti zviri kuitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa zviri kutyishidzira madzimai akawanda munyika kuti aite zvematongerwo enyika. Gweta remumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe neimwe nhengo yebato ravo muzvare Cecilia Chimbiri vaJeremiah Bhamu vanoti vaviri ava vava nemhosva ina dzavari kupomerwa kumatare asi hapana mhosva yavati vabatwa nayo. Vabhamu vanoti munhu wese ane kodzero yekupiwa mukana wokutongwa achibva kumba, izvo zvisiri kuitika pavaviri ava.
Chitarisa matongerwo aitwa dzimwe nyaya kumashure kunyino kwavari kuitwa bheyo hazvisi zvinhu zvinowanzoitika especially panyaya dzavakatarisana nadzo nekuti mutemo wanga wavemo uchishanda kubva nekubvira wangorokuti kana uchingo wangonenerwa mhosva chete hachisi chikonzero chakasimba chinganyimisa munhu bheyo. Zvofanira kunge zvaonekwa kuti wakatombobatwa nemhosva mumashure uye waramba kutendeuka waramba ungori mupari wemhosva. Asi mutemo haukuonese mupari wemhosva kana usati watongwa. Pari zvino vava vasati watongwa saka vafanira kutorwa sevapari vemhosva.
Vapa muvanoti kunyange hazvo vasinga gutsikani nemitongo iri kupiwa nematare semagweta vanotevedzera zvinenge zvataurwa uye vacharamba vachidzokera kumatare nechikumbiro chavo chekuti vaviri havatongwe vachibva kumba.
Tongo hatigutsikani nekutongwa kuri kuitwa kunyanya chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kunze. Asi kana dare richinge ragura tinenge tisisina zvinhu zvatingaita, asi kunze kwekungoramba tichidzokera kudare tichingodzosera chichemo ichocho kuti nedzimwe nguva dare richazoonawo nemaonero atiri kuita kuti riri kukanganisa pamatongero ariri kuita nyaya idzi.
Amai vamuzvare Mamombe, amai Kudzai Chiwanza, vanoti kunyimwa mukana wokuti mwana wavo atongwa achibva kumba kwasiya vanin'ina vake vaviri vaanobatsira kuchengeta vari parumananzombe.
Wana ane vanin'ina anenge achibatsirawo nemari dzechikoro nemari dzei. Zvino manje iye zvino zvimwe zvinhu zvezvimunhu zvino zvaunotoona kuti zvinomubata kuti haasi kukwanisa kuzviita ari mufungwa saizvozvo. Musono ari kukotsi ndaichitotaura naye achitoti mai muri kuita sei nemari dzevana nekuti vanin'ina vake vanoda kuenda kuchikoro, anga achindibatsirawo ipapo nekumaererano nekuoma kwakaingoitawo zvinhu mukati meupenyu hwatiri kurara.
Amai Chiwanza vanoti zvinovashungurudza zvikuru kuti vamwe vanopara mhosva sedziri kupomerwa muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanopiwa mukana wokubhadhariswa mari yechibatiso kana mafaindi asi wavo mwana avharirwa kwenguva yakareba. Amai Chiwanza vatiwo vanonyunyuta nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai vachiti kunyange mwana wavo akasungwa mumwedzi wakurume unova mwedzi wemadzimai, hakuna masangano anomirira madzimai akatora matanho ari kuratidza kugunun'una nemabatirwo ari kuitwa madzimai echidiki maviri aya pamwe nekutyorwa kwekodzero dzavo. Asi mukuru weJustice for Women muzvare Cosette Chirinda vanoti vari kushungurudzika zvakanyanya nekutyorwa kwekodzero dzevaviri ava. Muzvare Chirinda vanotiwo zviri kuitwa izvi zviri kupinza kutya kumadzimai kunyanya echidiki zvichidzorera shure mabasa ekusimudzira madzimai kuti apinde mune zvematongerwo enyika kana kutaura pfungwa dzavo mune zvavanenge vasingagutsikani nazvo. Muzvare Chirinda vanotiwo havagoni kuratidzira nepamusana pemitemo iriko yeCOVID-19 inorambidza vanhu kuungana.
Kuna opportunity yekuita gadha nekuda kwekuti vanhu vari kusungirwa nyaya dzemacovid regulations, but ndichida zvekuti nditaure kuti kutaura kuno kunoto kune madzimai akawanda anozivikanwa nekuda kwekuti taura nekuda kwekutaura kubudikira chitaura panoitika zvakaipa pamusoro pemadzimai vakati wandei vatosangana natingati matire kuburikidza nenyaya idzodzi kuti vasawanise vachitaura vasawanise vachipindira. Saka tiri munguva yakaoma seZimbabwe, tiri munguva yakaoma semadzimai.
Hatina kukwanisawo kunzwa kubva kumhuri yamuzvare Chimbiri. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi kuti sei matare ari kunyima vaviri ava mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi mumwewo vechidiki anotsigira bato reZANU-PF uye achitungamirira sangano rakazvimirira reZimbabwe Citizen Forum vaAlex Gakanje vanoti matare anotonga matongero aanoona kuti akakodzera.
Dare rinoita zvarinoona zvinoenderana neunhu hwemunhu. Kuti kana munhu uyu azopiwa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso ane unhu here kana abuda kunze uko vachitarisa nhoroondo yepaakambopiwa. Saka izvi hazvinei nemapato, zvinongori nematare edu edzimhosva nemagweta evanhu vacho ivava ana Sisilia nana Johana zvichienderana nemhosva yavakapara.
Pari zvino vaviri ava vakavharirwa mushure mekusungwa musi wa5 kurume chipomerwa mhosva yekunze vakatyora mitemo yakadzikwa nehurumende yekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kubudikidza nemusangano wavanonzi vakaita nevatori venhau panze pematare vachigunun'una nekusungwa kwakanga kwaitwa nhengo yechidiki muMDC Alliance vamakomborero aruzivishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvinoti Dynamos neHighlanders zviri kusangana mufinari yeIndependence Trophy nemusi wesvondo zviine donzvo rekuratidza kuti zvikwata izvi zvakagadzirira zvakakwana kudzoka kwenhabvu munyika iyo yakapedzisira kutambwa muna mbudzi 2019. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dynamos. Ne Highlanders. Kwata izvi zviri kusangana mufinari yePresidents Independence Trophy nesvondo kwedzana masimba kekutanga kwapera gore nemwedzi inoraudzira zvisati zvatamba zvese. Zvikwata izvi zvine basa guru rekuedza kuratidza nyika yese kuti zvikwata zvemupremier soccer league zvakagadzirira zvakasimba kudzoka kwenhabvu mudariro panguva ino yeCOVID-19. Vararidzi vezvikwata izvi Tonderai Ndiraya naMandla Mpofu vanoti vari kupinda munhandare vakanangana nekukunda pamwe nekufadza vatsigiri vavo. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaOliver Musongoro vanoti zvakaoma kudoma chikwata chinokunda nekugarisa kwaita zvikwata izvi zvisingatambe mitambo yazvo.
Vamwana nemagarira aita vanhu ava vasati vapinda munhandare ka. Tatoni ndofunga gore nemwedzi yakati kuti tisati tamboita zvemabhora bhora izvi, saka hatisati tomboziva kuti ingaune ndeipi bhuzi vanhu vagarisa vasati tatamba vesa.
Imweyo nhengo yevatsigiri venhabvu asi iri musangano reOrias Friends Club vaKelvin Mushonga vari kutamburawo kubuda nechikwata chichatora mukombe uyu.
Ndinofunga kuti ingatore mukombe ini ndakazvitarisa. Ndiri kutongoona kunge unonge Dynamos this time.
Boso nedzimbare dziri kupinda munhandare dzine vatambi vatsva. Dynamos ndiyo yakatenga vatambi vakawandisisa pazvikwata zviviri izvi kusanganisira vatambi vanoti Newman Sianchali, David Timwanjila, King Nadolo, Byron Madzokere, Tinashe Makanda naKudzanai Demera. Highlanders iyo ine murairidzi mutsva Mpofu zvichitevera kusiya basa kwaMark Harrison eri murufarowo zvichitevera kudzoka kumusha kwaJoel Ngodzo uyo akatora mukombe weSoccer Star of the Year muna 2019 apo aitambira Capes United. Vatambi vatsva Winston Mango, Andrew Tandi naLighton Chikukwa vachange vari mudariro zvekare vachibatana nevamwe vaivepo kare Arius Banda, Godfrey Makarutse na Ngobizita Nube nevamwewo. Mutambo uyu uri muNational Sports Stadium kwete kuBaba Field Stadium sezvaive zvamborongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete kwenyika nemusi wesvondo Zimbabwe yawana kuzvitonga. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCOVID-19, vamwe makumi mashanu nevatatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vanodarika makumi mashanu vanga vari muupoteri muBotswana vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo kuStudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 16 kuMabasa 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So sile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom.
EZimbabwe elinanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzivuse kule mizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe.
Abanye babo abantu abagulayo abalama BP okwanti bathola ama tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi egami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Yinye izinto esihlukumezayo leyo.
Amalunga ibandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo. Amiswe phambi komthetho andaba kamanje kobulawayo namuhla. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi womdumo weRumba uSifundo Nkala ohamba ngegama lokuthi Mazwa Mahle Super Sound Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa bona lo umsakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi izolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili 21,300 ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 okulinani eliphezulu labantu abahlatshwe ngelanga linye. Lokhu lolu hlelo luqalileyo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leyi eZimbabwe kusukela ngomhlolanja lonyaka. Kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 252,932 inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu yaqhamukayo eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,422 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lanhlanu 34,961 labagule basila kulomkhuhlane wona obulele abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye yalo 1550. EZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kule mizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mhlaka 8 Mabasa, iZimbabwe izafikisa iminyaka engamashumi amane lanye 41. Abantu abaningi bekhala ngenhlupho ababhekane lazo empilweni esezisengezwa laye kuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi kabala misebenzi kuleli, njalo abantwana abaphuma emulini eziswelayo kabenelisi ukuqhubeka ngezifundo lapho ilizwe livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Kuthi nalapho sezivuliwe izikolo, indleko zezifundo ikhuphuka ngendlela yesithusayo. Abaningi bathi akula okokuthakazelela ngosuku lwe-independence lonyaka ngoba abantu bethwele nzima. Okhokhela izaphu umnumzana Isaac Mabuka ngomunye wabathi kakula okokujabulela nge-Independence Day yalonyaka.
Yeah. Siyavuma ukuthi wona sesile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom. Kusukela lapha abantu ababulawa khona ngegugura hondi kwatshengisa ukuthi i-freedom inlutshwana, i-freedom ekhona ngeyamabutho ukuthi bakwanise ukugijimisa abantu.
Uqhubeke sithi kumele uZulu alwele inkululeko yakhe ngokuzama ukubuyela kuziqondiso ezazikhona ngesikhathi abalela inkululeko yelizwe besiya empini.
Sathi ngesikhathi uMgabe esekhitshiwe sacabanga ukuthi i-freedom iyabuya. Into yasimangalisayo ukuthi within those days kwabulawa abantu ade bezama ukudemonstrata. Ukudemonstrata is part of freedom of expression. Uhulumende kumele avumele abantu bademonstrate as long as bengabi violent.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo okhokhela inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Lapha eZimbabwe akula i-nation kodwa lapha kule state.
and vele konapo kade bona besithi state lay driven by political party ayikhona intando zabantu.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo uthi inhlupho ezibhekane leZimbabwe zibangelwa izidezo zomnotho.
Ye, uhulumeni usebenza gadalala ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama human rights izwe lonke nje izwe lazi lonke lomhlaba wonke into eziqhakathekileyo abantu kumele behlale bengahlukunyezwa kumele behlale bethola amalungelo abo.
Usuku lweIndependence yeZimbabwe lonyaka lunanzwa ngayona le mpela viki ngesonto enkundleni zebulenjini beinternet kungelambuthano ngenxa yemkhuhlane we-COVID-19. Imicimbi yokunanza leli langa eminingi yayo ezakwenzelwa ebulenjini lonyaka igoqela umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos. Kodwa lokhu kuzakwenzakala kungelabantu ngoba eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba wonke lilwisana nokuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwa ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi wobulawayo namhla lapho aziswe ukuthi azaphindela njalo kuleli dala mhla ziku-28 kuyonale inyanga. Amalunga la ayisishiyagalolunye avalelwe ejele yeKami njalo awesifazana asemlondolozi kulandela ukwenqaba kukamahloli umnumzana Sengesta Dawengwa ukubakhulula ngemali yesibambiso yebail. Amagqwetha awe abameli Lawyers for Human Rights okuyiwo abameleyo abikwa esithi awakaziswa ukuthi ukuthethwa kwecala awetheswayo elokubangela udlakela kuyaqalisa nini. Abayisishiyagalolunye laba babalisa onkosazana Sibongile Banda loBusi Moyo labomnumzana Tinus Mkomo Mongameli Mlotshwa Akim Ndebele Welcome Moyo Maxwell Nkomo Nkosinathi Ncube lo Levison Ncube. Ilunga laleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi bakhathazekile ngabanye ababotshiweyo ngoba balezinyalo kanye lezifo ezithile njalo abafinyeleli ezempilakahle.
Mangumbonisi Gumbo oyemthwakazi Republic Party, sikhathazeke kakhulu ngokuhlala entolongweni kwama-members ethu awemthwakazi Republic Party angu-9 aseqeda inyanga yonke besekambi. Amaloya ethu ayehambise udaba High Court ekumaviki amabili adluleyo besiyacelisa ukuthi abantu laba baphiwe ibail kuze kube lanamhlanje abakaphiwa idate eyokuthi indaba yabo izwakale emthethandaba we-High Court. Okuyinto esihlukumezayo thina ngoba abanye babo ngabantu abagulayo abalama-BP okufana ukuthi bathole ama-tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Ngenye yezinto esihlukumezayo le esifisela ukuthi ingabe ngalesi sikhathi sebekhululiwe.
Amapholisa abevalile izitalada ezinye kobulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lingabe lilibandla elilodlakela yini kumbe okukhangelelwe ukuthi abantu bengabuya ngobuningi bezophazamisa umsebenzi womthethandaba lamapholisa?
Ye, siyananzelela ukuthi suku zonke nxa kuzaba le court appearance yamalunga eMthwakazi Republic Party amapholisa abamaningi edorobheni bavimbe le ndawo eziseduzele Red Cross Court. Khonokho sinanzelela ukuthi bakwenzela ukuthi bayethusele amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ukuze angafiki e-court njalo angancedisani lalabo ababe bebotshiwe ngokubakhuthaza bengena e-court. So insuku eziningi vele siyalishwa khona ukungena e-court and khathesi basiyalisha lokuthi sibone abanye bethu khona le ekami bavumela kuphela amaloya.
Ikusasa-ke ngebandla leMthwakazi Republic Party
sikhuluma sisenze nje sivela emapholiseni eSouthampton ngapha kobulawayo sisiyacelisa ukuthi kube le march ngesonto okuyikho kubonisayo ukuthi hayi amalunga ebandla azimisele ukusebenza awakhathali noma ngaze bazame iphi imizamo ngaze basibophe ngaze basibulale. Hayi, amalunga azimisele ukuthi kusetshenzwe khona sibili kunzima ngoba khathesi umongameli wethu uhlala engakhululekanga njalo esesabele impilo yakhe kodwa akutsho ukuthi iMRP izayihluleka ukusebenza kahle kahle khonoko yikho kuzayenza ukuthi sisebenze kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi abantu laba bayasincindezela kulona leli lizwe kodwa asizwe ukukhathala vele kasikhathali futhi asibuyele emuva njalo sikhangelele ukuthi ngo-2023 iZANU-PF le-MDC ziphume lapha eMathebelelendi kube sokuyimthwakazi ebusayo kube sokungumthwakazi oyabe esekukhokhela kuma-local government asemathebelelendi wonke kunye lasemikenzi
lowo ngumnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo usenjalo umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele idalele ephalamende ngolwesithathu ukuthi amapholisa awahlukuluzi amabandla ezombusazwe kodwa aqhuba umthetho nxa bebotshwa ubephendula umbuzo kamnumzana Anele Ndebele oyebandla le-MDC Alliance obethe kungani abantu bebotshwa mahlayana Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi kulabantu abazenkulungwane lenkulungwane eZimbabwe abangela maphepha okuzalwa lanxa nje bazalelwa kuleli. Abantu labo bagoqela labo abalabazali ababuya kuleli bezedinga imisebenzi bevela emazweni afana leZambia, iMalawi, leMozambique kanye lalabo ababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurawundi. Ngokugwalo olwethulwe namhla, iAmnesty International ithi njalo abantu laba baphila njengenyamazana zendle ngoba bengalazithupha ezibapha ilungelo lokuba izizalwane zeZimbabwe okwenza behluleke ukufinyelela inhlelo eziqhakathekileyo ezigoqela ukuya ezikolo ezempilakahle lokuthola izindlu zokuhlala ikakhulu emadolobheni. Umanyano we-United Nations uthi bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abantu abakulesi simo eZimbabwe. Ithi uhulumende kumele aguqule imithetho yakhe yobuzwe ye-citizenship anikeze abantu laba amaphepha ngoba beyizizalwane zeZimbabwe njalo aphe labo ababulawelwa izihlobo zabo yi-Gugurawundi eMathebeleland le-Midlands izithupha kungelambuzo. Uhulumende yena useke waluphatha udaba lwe-Midlands le-Matebeleland wathi usebapha incwadi zokuzalwa abantu abakusimo lesi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli we-Southerton edalele ephalamende umnumzana Peter Moyo ngalolu daba.
Yebo mnumzana, ya kuliqiniso sibili kumbe inamba yangikhona nje ingabe isemuva kumbe ingabe iphambili okwakhathesi ngoba into ezakalayo ukuthi akula lokishi ongatsho ukuthi kona akula umuntu ovela eMalawi, Mozambique kumbe eZambia kumbe ngapi. Kuyinto evamileyo kakhulu elizweni lethu. Ngithemba ukuthi kona abantu abaningi bayazi ukuthi kona yiso isimo esilaso silodubo kakhulu khulu kazi ngabantu bonabo ngoba ngabantu nje abayenza ngathi kumbe abala ma-rights elizweni. So ngivumelana le report Amnesty ukuthi kona kulabantu abanjalo. So mina angeke ngaphikisa ukuthi kona bayadlula khonapho kumbe badluli, but ngokukwazi kwami mina bangadlula ngoba even ama-reserve ashibile ungahamba uyathola ukuthi kona kulabantu abanjalo kakhulu kakhulukazi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele ephalamende. Sehluleke ukukhuluma lomphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngalolu daba, kodwa abasebenza ehofisini yabohlangothi lokubhaliswa kwabantu oluka Registrar General bathi lolu hlangothi luqoqa ukuvuselela inhlelo zalo zokuya endaweni ezehlukeneyo zelizwe ukuze abantu benelise ukubhalisa bethole ingwalo zokuzalwa ama birth certificates lezithupha olwe mobile registration. live talk namuhla sikhangela ukunanzwa ngokazivuse weZimbabwe lonyaka phakathi komomo wokumelana le-COVID-19. Sikhangele ezivela kamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa abika ubana kulomuntu ophonguvuka ubhova wabudubula wabulala abantu abayisitheya kalombili wagcina ezidubula yena ngokwakhe kwafa. Kwesinye isitishi sabeng company ye-FedEx edolobheni le-Indianapolis esigabeni se-Indiana kwele Melika. Umqondisi wenkampani elungisa imithi yama-vaccines eye-Serum Institute of India eyiyo elungisa umuthi osekelwa la inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations owe-COVAX usecele umongameli Joe Biden wele Melika esebenzisa inkundla yokuxhumana ebulenjini e-Twitter ukuthi akhiphe imigoqo yokuthengiswa kokuphathisa ukulungisa umuthi wamajekiseni awe-COVID-19 vaccine. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje wamukele ihloko karhulumende yakwele Japan esikolweni sakhe ese-White House emhlanganweni wakhe wakuqala le nkokheli yamazwe omhlaba ukuhlangana mathupha lokhu wathatha intambo zombuso ekuqaliseni kwalo nyaka. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Chad, i-Independent National Electoral Commission, yethule impumela yokhetho yezinye izigaba zalelo lizwe eveza sobala ukubana umongameli Idris Deby Itno ulakho unqoba ukuze abuse ukwehlandla lesithupha ngemva kokubusa kweminyaka engamashumi amathathu.
Manje wathi sike sizwe ukuthi abanye abalaleli be-Studio 7 bathini.
Mina ngikhuluma ngoBhenkosi Masinke Ndlovu from ePhumuza esigabeni seBlumfontein. Siyathaba namhlanje umsakazi ongilalayo be-Studio 7. Namhlanje sithola ithuba ukuthi sikhulume lomsakazi we-Studio 7 ezathisa sibandla. Asiphe ithuba ukuthi sicoce ngendlela esiphila ngayo lapha esigabeni sethu. Okuhlupha kakhulu yindaba yamanzi. So we tried our business not to emfuleni but asila mgodi ngoba ama councillors they haven't given the opportunity asidlile mgodi then sibabona the time bona sibekuya ukuphula befuna ukuvotela masikhuluma nabo abafiki la sesigaba even ukhansila asihlale labo kathesi nje sila ama bridges siyakhayo sicawulise sisosele thina siyakhila isikolo sephumuza sithethe imini siyaripotelwa bonke labo MP baripotela ngohead babe abazobona but akula action sathi ngoba sasizwela abantu abethu thina abasukolayo abashangelanga beqandela sasirufela sisosa sihlanisa le nhlanga uthiwa yiphuda Phumuza Development Association eSouth Africa besinceda thina siyathenga singena yilabor saphinda futhi sakha ama bridges athi ekumane uthuna nomanehal sisosela futhi ukhethe testament saphinda sazidonethela futhi ibridge ubusinessman uvuka uDennis Banda saliyakha futhi lezi lepha bona as government azasibonela ukuthi wabalenzayo but comes to uma levies bafuna ukugcina imali kithi sibada ama levies even enkomeni lendwangu sohlupho
umkholethi moyo wephumuza south sebhuko kodantanjena. Ayizulu belinile kodwa pho kwezinye indawo hayi silimele inyawo ukuthi hayi kayisitholanga nje ongathi kuyancanga kwamumbu. So idlala yena ka-IP izabelokuikhole iqhubeki siya phambili ngoba lapho into esiyijayele kakhulu inyawo ukuthi manje pho hayi kayisakhulukelanga ukuphumelela njengeminyakeni siphunga ukukhangela nje amahlanga wodwa hayi amadlela othina endaweni ephumuza amadlela ebekhona njengezulini nethili hayi njani kukhona mpela so inkinga ethuphayo nje mathi umkhuhlane athola inkomo kwesikhathi siqhula zitshaya umkhuhlane bani sesesithenga imithi yakhona.
Wena-ke sikhangele khonapha-ke abantu izakhamizi zithi sikhangele kuwe phela njengosobhula ukuthi-ke bazathiwani ndlala leyo zabathini abantuongela
kungena selokho sikhangele ugovernment idaye ngaphakhe izandla sincedise kancane ngoba indlala sifile impela ayikhona hayi amanzi kodwa hayi inkomini esiweni ayibesakhona maybe ngxengasekubalekela khatshana nyana
ukunatha-ke wona njani
ukunatha hayi ngekhokhe manje abantwini hayi ebantwini isikhathi esiningi vele sithwele nzima ngamazi sinatha emfuleni emangweni omude ongahamba maybe 1 hour siyakhona emfuleni uhulumende sihlala sikhalaza pho hayi ephonga ukuthi hayi nzazamkuncedisa kodwa kakayo lapho uncedise khona.
ngikukhuluma lo Joshua Dokongwa namoya ekhumuza South lapha silohlupho lwamanzi kakhulu amanzi asihluphayo atholakala amadamu asila migodi nyamazana nje ezinye zesihluphayo kona lapha ondwangu indova sila endwangu kakhulu hhayi noma singabulawa nje sibe le ndlela yokuthi singazifike sizigxoshe kanjani
amabele
hhayi silimile kodwa hayi siwo amaizulu libe likhona liluninganyana kodwa hayi sesukela baleka nje ubona ukuthi esikwenzi komile amabele azalanga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Ezra Jesus Banda we-Studio 7. Kwezemidlalo wayengukaputeni waphinda njalo waba ngumqaqeshi weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak usemisiwe ukuphatheka kulomdlalo weminyaka eyi-9 elandelayo ngemva kokutholakala elicala lokwephula imithetho evikela inkohlakalo emdlalweni kakhilikithi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngocweleyo.
Umbiko okhutshwe yinhlanganiso elawula lumdlalo emhlabeni jikelele International Cricket Council uthi uStreak uphatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi eqeqetsha amaqembu abalisa iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi kanye lamanye. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi udaba lolu luveza obala uba kule mpondo akufihlwa emgodleni ngoba kube khona impumela esolise abaningi ngesikhathi uStreak engumqeqetshi weqembu lesizwe.
Khathesi sengisala sengilensolo ukubana ke kwakuliqiniso yini ukuthi sadliwa ke umdlalwana weCricket World Cup qualifier esadliwa iUA ikhona lapha eZimbabwe kuma qualifiers esasiwa Western Cape sakhuthi ukuthi siye ku World Cup kwaba into enzima kakhulu ukuthi abasekeli bemgudlalo wekhilikithi bawu accept njalo nxa sokuphuma indaba ezinje so sokuthiya kule mbuzo eminingi ukubana ke sadliwa ngempela ngombe kwakulokunye okwenzakalayo. So hayi mina ngiyajabula ukubana ke umdlalo wethu sokuyisikhathi ukuthi ke ukugeziswe sibone ukuthi nxa siya phambili silungisisa ngapi.
Incwadi elotshwe ngabe ICC ithi amacala amahlanu besethiswa uStreak abalisa ukupha imfihlo yeqembu kulaba benza umsebenzi wokubheja ukukhuthaza abanye abantu ukuba bephatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ukungatsho ukuba uphiwe izipho njengesibongo ngemva kokwenza okungekho emthethweni ukungacebeli labo ababemsondelela befuna ulwazi olungathuthukisa imisebenzi yabo yenkohlakalo kanye lokuzama ukufihla ubufakazi bokuba uphatheke emisebenzini yenkohlakalo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni leZimbabwe eSport and Recreation Commission ikhuphe umbiko isithi isicele abe-National Prosecuting Authority ukuba becubungule ukuba uStreak kayephulanga yini imithetho yelizwe njalo kungatholakala ukuba wephule imithetho le kuzamele yajeziswe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday nguliviki silomculi womdumo weRumba uSifundo Nkala. Uhamba ngegama lokuthi Mazwamahle Super Sounds Band, yena ke odabuka eNkayi. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Tela emakhaya awukho omunye umculo ojabulisa abantu njengeRumba. Namhlanje sethelele komnyama ubambile eNkayi siphethe wona lo umculo. Azithe.
Usifundo lo. Lalela. Ukusela kwandima la isikukuthi.
Ibizo lami uSifundo Nkala. Ngiphuma eNkayi eGwamba. Ngisuke eNkayi eGwamba ngaza lapha kobulawayo. Ngithe ngifika lapha kobulawayo vele bengine talent lokucula. Ngaqalisa ukucula olomosi ndo 3 years ngicula okumanje ialbum leli lami lokuqala
yithi ukusala kwami mara ikuthi yashopheka lalela say ukusala kwami.
Osifundo usebenzele abaculi abaningi bomdumo weRumba abayibo abamenza laye wathunukala ukuthi enze owakhe umculo.
Aqala ine 15 years ukuhlabela. Ngaqalisa ngeOndox Junior ngahamba kibo magwaza la khona ngihamba ngigida imlambozi ngihamba ngigida. So kwandithunuka kakhulu ngafunda ngazokuba lonkinga umfowethu waselupane nguye owanthuneka kakhulu wathi mfowethu asisebenza ngiqalisa ke ukucula kuye saba sonke ngabe sengiphuma kathe sensiba ngedwa sengiphupheleli igama elithi mazwi amahle super sunday
kunedlalade lakhe elitsha elithisayo aliphekele uzulu
i-albhamu lami lokuqala libhalwe imazwi amahle super sound band ingoma yokuqala ukuswela kwami imali esifile ujohan 14 uthando isiphiwo sami bazali bami imali okwangenza ngakhetha irumba yokuthi umculo lo vele ithalenti leli ngisuke lalo phansi from ekhaya ngigida kakhulu so lokuphupha izingoma so igama lelithi imazwi amahle super sound ngaliphupha ngaliboniswa ngabe sengiqala ke iband
Sipethe idlala nje lika Mosa Mahle Super Sound Band. Abalaleli bangawuthola ngapi?
Okwamanje kathesi ingoma zami zikhona angikavile company engancedisa from ukuzithengisa kodwa but okwamanje ngiyabhoda kobulawayo ngiyapromota iCD lami. So eyabezifuna nitholakala ku WhatsApp oro ku yamfonela ku number
8016840024 Kwajizelo, Mazwi Amahle, Super Sound Band, Musifundo Nkala lo, kutelo hoza, hoza Friday, asikoko cheni, sijabulele ngomculo wakhe. Raso nemnandikini lonke, igama lami ngu Ezra Jesus Bali.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo njalo akhangelelwe ukuphindela kulo umthethwandaba mhlaka 28 kuyona le inyanga kukanti athi adinga imvumo yokutshengisela ngesonto siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile mhlangane khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.